Maonera andinoita ndeyekuti tichitarisa makore maviri apfuura kubva kusainwa kwakaitwa GPA pachizogadzirwa hurumende yemubatanidzwa, pane zvishomanana zvatingati semhuri yeZimbabwe zvaratidza kuti pane mutsauko kubva patanganga tiri makore maviri kana kuti matatu apfuura. Tikatarisawo kuti mamiriro akaita yatinoti social services sector, noa education neutano, vana vari kukwanisawo kuenda kuchikoro, zvine dambudziko hazvo rokuti tiri kuramba tichingonzwa kuti maticha mari dzavanotambira hadzina kukwana. Naizvozvo panoramba pangori nepfungwa yekuti rimwe zuva vachaenda pastrike, hazvinova nani kuti vari kuzomboenda kuchikoro vana. Totarisawo nyaya yemamiriro akaita ikonomi, zvava nani pakuti zvinhu zvakukwanisa kuwanika mumasupermaket. Pane nguva yekuti mhuri yeZimbabwe waipinda musupermaket woshaya chokuti kana kuti unotenga, mari unayo muhomwe. Asi ndoda kukasika kutaura kuti zvishoma-shoma izvozvi izvi zvatingati zvachinja, tikatarisa matambudziko atichinawo zvinoita sokuti idambe, hapana zvinokosha zvakanyanya zvati zvachinja. Katouya kunyaya dzematongerwo enyika, mhuri yeZimbabwe yakanga ine tarisiro yekuti hurumende yomubatanidzwa ichakwanisawo kunge ichigadzira nyika ino kuti vanhu vomuZimbabwe vagovawo vanhu vanokwanisa kuremera kuvanhu nechiremerero. Chokunzi nhasi no Zimbabwe inonzi tinokwanisa kugarawo pasi semhuri yeZimbabwe tichigumana musoro tichidii, asi izvozvo hatisati takwanisa kuzviita nekuti tichine mitemo yohumbimbindoga, tichine mitemo yokudzvanyirira vanhu.